Vachimwandara miswa pamberi pedare raMajor Street nhasi vachinzi vakashandana namuzvina hofisi vekuhofisi kwevaimbo vamutungamiriri wehurumende vaMorgan Tsvangirai kuburitsa mashoko ehurumende akavanzika vachityora mutemo weOfficial Secrets Act. Muchuchisi wenyaya iyi vaMichael Reza vati vachimwanda vakashanda pamwe chete nevaimbo vakanzura veMount Pleasant vaworship Dumba avo vaishanda muhofisi yavatsvangirai nevamwe vavo vanoti vatabani mupofu vaFelix Matsinde pamwe navamehluli Chuma kuburitsa zvakavanzika zvine chekuita nenyaya dzanga dzichiferefetwa necommission yeanti-corruption. Asi vachimwanda vari kuramba mhosva yavari kupomerwa. Hurumende yashevedza mufakazi wekutanga panyaya iyi vaDanford Chirindo vanovesa chigaro weanti-corruption commission. VaChirindo vaudza dare kuti vangounzwa kudare asi vati havana chavanoziva nezvenyaya iri kupomerwa vachimwanda. Vachibvunzurudzwa negweta ravachimwanda vaJonathan Samukange vaChirindo vati commission yavo iri pakati pekuferefeta vachombo panyaya yekutenga kwavanonzi vakaita mastenda akawanda pamwe neuori vachishandisa simba ravo segurukota. VaChirindo vati havazivi kuti commission yavo ichapedza rini kuferefeta vachombo panyaya iyi. Nyaya iyi yanzi nemutongi wedare vaHosia Mujaya ichaenderera mberi mangwana apo vaChirindo vakatarisirwa kuenderera mberi nekubvunzurudzwa negweta ravachimwanda. Nyaya yeuori hunonzi hwakaitwa navachombo yakambosungisa vatori venhau vebepa nhau reDaily News vachinzi vainge vanyora nyaya yemanyepo. Zvichakadai nyaya yakakwidzwa mudare neMDCT ichida kumisa vachombo kuti vasavharidzire kugadzwa kwemameya asiri makanzura achasarudzwa nemakanzura eMDCT kuti amirire Harare neBulawayo yanga iri mudare mauro ano. Pataenda pamhepo nyaya iyi yanga ichinzwikwa mudare repamusoro. Vachombo vanoti hurumende haisi kuzobvuma kuti MDCT itore vanhu vasina kusarudzwa semakanzura kuti vaitwe mameya vachiti izvo zviri kunze kwemutemo. Asi MDCT inoti zviri kutaurwa navachombo avo vasiri gurukota pari zvino zvichitevera kupera kwehurumende yemubatanidzwa musi wakatoreswa vaMugabe mhiko yekuva mutungamiri wenyika hachizi chokwadi maererano nemutemo wenyika. Mutauriri weMDCT muHarare vaObert Gutu ndivo vakadomwa nebato ravo kuti vakukidze chigaro chameya weHarare, uye mudzidzisi paNust vaManjlanyati ndivo vakadomawo nebato iri kuti vakukidze chigaro chameya weBulawayo kunyange hazvo vaviri ava vasina kusarudzwa semakanzura. Nekuti makanzura eMDCT ndivo akawandisa muBulawayo neHarare pakadaidzirwa sarudzo dzemameya emaguta maviri aya, vaGutu navaNyati vanosarudzwa kuva mameya vachikunda zvine mutsindo musarudzo idzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.